kuti anenge achidaro ndiani, adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCovid. Havana kuita misangano, mameetings avo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu. Zano A yamunangagwa nezano B yava monzora. Ndoo vari kuita maCongress, ndoo vari kuita maPolitbureau meetings, ndoo vari kuita magathering atinoti nechirungu masuper spread anoita kuti chirwere chiya chikurumidze chichiparadzika. Zano munangagwa and zano monzora ndoo vanongogona kuita izvozvo zvokuspreada chirwere.
Vadamba, munoti nevari kuti zvematongerwo enyika zviri kupinzwa muchirongwa chekubayiwa kwenhomba uyewo mashoko ataurwa naDr. Siwanda?
Ndotenda mukoma Jonga. Chekutanga, regai nditi vari kupinza zvematongerwo enyika isi tiri kuzviona zviri kutaurwa masaisai. Masaisai ari kupomera President Douglas Monzora kuti kuenda kwavakaita kunobayiwa nhomba. Nhomba iyi iri kunzi haina kukodzera nekuda kwekuti yakabva kuChina uye zvayakaiwa yakaita navamunangagwa. But chandinodawo ndikutaura ndechekuti vamunangagwa havana vaccine yavakagadzira. Ndochekutanga. Ende chirwere ichi chiri pasi rese. Nhomba iri kubayiwa yeSinopharm iri kubayiwa kune munhu wese pasi rese. Ende uyezve chechipiri chekuti hanzizvo zano A and zano B isusu tiri MDCT yakasiiwa navatsvangirai dziri pabumbiro remutemo wemu. Zvekuti hanzi tiri zano B mukatarisa kuti nhengo dzese dzakazara dzakapotiridza President Douglas Monzora inhengo dzakasiiwa nababa tsvangirai. Asi mukatarisa nhengo dzakatenderedza vachamisa. Iya zara G4 isu hatina kana munhu G4 watakatiwa. Saka zano B ndei.
Dr. Siwanda.
Aiwaka vakandemiri munoziva zvenyu kuti muromo hausi ari kuene Rwizi. Chokwadi chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe vanozivisisa kuti vanhu vezano ndaanani. Zvinoshamisa ndezvekuti Monzora wezano B naana Kupe vari kuimba karwiyo kamunangagwa kukunda munangagwa. Varare kuti G40 ivarara munangagwa iroro. Vakutoriimba kusvika munangagwa ashamiswa kuti kunhai vakomana zvakamira sei.
Ndikubatei muromo Dr. Siwanda. Ko, panyaya yekunzi hamusi kuda kutora Sinopharm vaccine muchinzi muri kuti nekuti yakauya navamunangagwa?
Zvichitaugwa neLagosi here vakomana, zvicharwa nevanhu vezanu here vakomana? Makambohwa vanhu vezanu 40 years mukuru. Zanu ichingonyepa ichionunga nyika. Ndinoshama ini kuti tichaitisane nharo here kana kuti vakachokwadi. Takapinza zano mukati imomo. Ivo vaine track record yekunyepa neumhondi husingaperi. Vouya pane izvozvo vanofamba vachinyepera vanhu. Hanzi tiri MDCT yatsvangirai, tiri MDC yachichi kupiko. Kana muri MDC yatsvangirai, tsvangirai rangarisitsotsika. Tsvangirai hana mbobvira wati ndava kutora maMP akahwinwa nevamwe vanhu andakaita campaign against.
Maita Dr. Siwanda. Vadamba, takaona vamonzora vachienda kuVictoria Falls kwaiparwa chirongwa chekubayiwa kwenhomba vakapa vote of thanks pamusangano iwoyo. Vamwe vari kuona izvozvo kuita kuti zvibva zvanyanyoita kunge imi bato renyu ranya kupinda muzano PF. Munoti
zvakaitika kuVictoria Falls ndozvaifanira zvakaitika makore ese muZimbabwe. Chirongwa chakaitika ichi hachi chezano nechenyika. Isu tiri kutaura nezvedialogue, saka tinofanira kuacta tichiratidza kuti tiri kuda dialogue. Saka dialogue yatiri kuda isu tisaunge iri broad involve munhu wese.
Dr. Siwanda, hatisati tanzwa kuti vachamisa vakabayiwa here nhomba, vachabayiwa nhomba here vana veZimbabwe vachinzwa?
Utano wa President Chamisa tinouti ndehwavo. Hatisi kuda kuti tiite zvavari kuita izvi vana Monzora naana Munangagwa kwakazve kuzano izvi zvokuti hanzi vanofungidzira kuti hanzi kubayiwa kwavo kwakakosha stereki. Kunofanirwa kuiswa patelevhizhini nekuzvishambaradza vachidaro. Aiwa, ndezvavo izvo. President Chamisa pavanenge vabayiwa kana kuti pavachabayiwa vanhu vachaziva kana vadaiwo kuti vazive. Haisi nyaya yekuti hanzi inoda kushambaradzwa nokuti havazvikudze. Naizvozvo havade kupoliticize. Vanhu vataida kuona vachibayiwa vanotrustiwa nemhuri yeZimbabwe, madoctors nemanesi. Tiratidzei madoctors nemanesis nemascientists. Ndozvinenge zvichidikanwa izvozvo vachibayiwa chirongwa chichiendera mberi.
Regai tichinzwa kuna vadamba. Vadamba,
chekutanga kuenda munhu uchionekwa uchinobayiwa hazvina kutangira muZimbabwe, hazvina kutangira kuMDCT. Zvinoitwa pasi rese. Saka isu tiri kuti vana veZimbabwe havafaniri kumirira kuti pazotagwa rocket scientist kuti azotsvaya futi Sinopharm vaccine kuti azoonekwa achida kubayiwa. Kuita kuti ndinozi pane munhu ari so special kudarika mumwe. Tiri kungoti zviri kungoitwa pasi rese. Kana kwina akabayiwa iwe bayiwa, kana president akabayiwa iwe bayiwa. Ende ndosaka muri kuti tiri kukurudzira makawana president Monzora vachitaura iwo kuti tikukumbira kuti aye mushonga uyo wasvika kuvarombo mumarokesheni, wasvika kumapurazi nemumaruwa, wasvika kune wekupedzisera. Ndokurudziro yatiri kuita iyo.